This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 10, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti zvikuru kupisa chaizvo, saka vanhu tinokurudzira kuti vanhu vange vachinwa mvura yakawanda.
Vanhu voyambirwa kugara mumumvuri sezvo zuva richatarisirwa kuti richange richipisa zvakanyanya mumazuva anoteera.
Chaita chirwere munomuzibakuti zvinhu zvega zvega vanomunza hurumende. Chaita kuti hurumende akadzosa mwana wechikoro hurumende, ane mombe yarwara hurumende, mombe iri yacho chakati hurumende.
Hurumende inoti handi chokwadi kuti iri kutadza kupedza dambudziko rechirwere chemombe chefoot and mouth. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vanoti kutadza kubhadhara mitero kwemapazi ehurumende ari mudhorobha ravo kwave kukanganisa zvakanyanya kufambiswa kwemabasa eguta ravo. Mapazi ehurumende anonzi ari kutadza kubhadhara mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemasere kukanzuro. Hurumende pachayo iri kutatarika zvakanyanya uye iri kutotadza kubhadhara kana vashandi nezvimwe zvikwereti zvaiinazvo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vafidze.
Hongu tine maministri akawanda munongozvo guta roga roga ringashayikwa maministri ose anokwanisa kuva achiumba hurumende arimo ose kubva kune veami, mapurisa, kuprisons, maministri ekuwezvedzidzo, zveutano neamwe ose akasiyana siyana.
Saka munoita sei nevanhu ava vehurumende kana vasina kubhadhara?
Tiri kuedza chose kuti tive tinge tichigara pasi tichitaura navo, asi dambudziko ravari kusangana naro nderokuti mari dzavo dzinobhadharwa netreasury kubva kuministry of finance.
Saka hazvizonetsi here nevagari meya manje vachiti imi munozoti vamwe vagari vanenge vasina kubhadhara votorerwa zvinhu asi vehurumende vachingosiyiwawo vakadaro vachishandisa mvura nezvimwe zvamunogadzira?
Izvi kumasvingo kutaura chokwadi zvekutorera vanhu zvinhu hatina mweya iwoyo.
Saka ivo vehurumende ava nemakore mangani vasingakwanisi kubhadhara?
Nguva yatirebei kundati kubva paya pakakanzurwa zvikwereti vehurumende zvaramba zvakatimomotera zvokuti pari zvino isusu vanototi vane mari yedu inosvika kuma 28 miriyoni yakabatanidzwa yose.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vari parunare kumasvingo kwakare. Vanhu munyika vari kuyambirwa kuti vamwe mvura yakawanda uye kuti vagare vari mumvuri sezvo zuva riri kutarisirwa kupisa zvakanyanyisa mumazuva anoteera zvinogona kukonzera kuti varware kana kurasikirwa neupenyu chaiko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vateach Zinyemba vanoshanda nebazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department.
Tinotarisa kuti nzvimbo zhinji dzichangoita matemperature anosvika kana 45 degrees, zvichireva kuti apa nzvimbo dzakafananana Kariba, kunana Chiredzi, kunana Binga, kunana Bedbush ndiko kunonyanya kupisa nokuti nzvimbo idzodzi dzakaderera. Saka ndokwatiri kutarisa kuti matemperature achakwira chaizvo kusvika dzimunguva kuma 45. Dzimwe nzvimbo dziri mukati menyikawo dzichange dzichine matemperature akakwira chaizvo.
Ko, ndeipi yambiro yamuri kupawo kune vanhu?
Chatinowanzokurudzira ndezvekuti vanhu vangu vangadzivirire sei nyaya idzodzidzi dzekupisa. Sekutaura kwandaita hatisati takuiti heat wave. Heat wave inowanzowanika kana pakaita mazuva matatu matemperature achipfuura yatingati average yenzvimbo iyoyo, ndopatinozonge taakuti heat wave. asi pasinezvo tirikuona kuti zvikuru kupisa chaizvo saka vanhu tinokurudzira kuti vanhu vange vachinwa mvura yakawanda vasange vachigara muzuva zvakanyanyisa kana kufamba vasina ngowani nokuti ngowani idzodzidzi dzinobatsira kunyanya dziyedzi dzine dzakakurisa tiri ipapo zvakare tinoona kuti nguva ino kune kupisa kwatiri kutaura ku nemhepo nekuti sora rakaoma izvozvo zvinogona kukonzeresa zvakare kuti kunge kune moto unogona kupararira saka tinokurudzira mhuri yezimbabwe kuti vangwarire nyaya yemoto iyi nokuti pamutemo imhosva kungopisa masango zvisina tsarukano
vatichi zinyemba vanoshanda nebazi rezvemamiriro ekunze kana kuti met department vanga vari parunare muharare
We love you. Saverio. Yeah. It's precious. Now we chief chief.
My Isabel.
Yeah, me know.
Na faza my sister. Na faza munu wese ma shita. Doro tandira bazita faza vari bazita faza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inin dinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterra Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namai emaudi muzorori avo vanobva ivo kumasvingo asi pari zvino vari kushanya kuPretoria muSouth Africa uko kunoshanda murume wavo. Tichanzwa kubva kuna mai muzorori kuti vari kuzvigona sei kuti ivo vange vari kumusha kumasvingo vachichengeta vana baba vari ivo kuSouth Africa uko vanoshanda. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai muzorori.
Neno ndinokuchingamidzai ino kundipendera kutaura nemi panguva ino. Zvandiri kugara kunoku ndiri kushanyira baba kwandinongoya ndichishanya kumazuva ndichidzokera nokuti kunoku kuri kudiwa kugara vanhu vane mapemiti saka baba vane pemiti inini handina pabhodha tinopuhwa mazuva mashoma iyi unogona kupiwa kana 7 days asi ndakaita laki ndakapiwa 30 days saka ndinongogarawo mazuva iwayo ndodzokera kumusha kumhuri zvino zvinorema kusiya mhuri yako kana kugara makaparadzana nababa zvinhu zvinogozha asi kune kuda kwenhamo dzatinosangana nadzo mumagariro edu ndo zvinokodzera kuti tigare takaparadzana saizvozvi nokuti kugara tiri kumusha mabasa hatisi kuawana vandiri papa pati kudzidza tinenge takadzidza asi mabasa hatisi kuawana hatina zvokuita zvotipa kuti tirarame saka kana vari kunoku vanombowanavo 2-3 things vanenge vachiita vachiwanawo zvimari zvokuti vanotumira mhuri kumusha ichirarama.
Mhuri yenyu yakakura sei?
Inini ndine vana vaviri mukomana nomusikana kozoti hwani wasisira wandinogara naye zvangu zvichiri zvidiki ndakada muhombe iwo unotumika kundocherawo mvurawo wandiri kugara naye ari kuita grade 4 zvangu chimwe chiri 0 grade A umwe asati atomboenda kucresh.
Saka panenge pachiuya baba sekutaura kwamaita vana vanoshungurudzikana asi mungati imi zviri kubatsira here kuti baba vange vari ikoko kuPretoria kwamuri pari zvino imi muri kumasvingo kwamunogara nevana?
Kubatsira panyaya dzokuti kurarama paupenyu kai hazviri nani pakurarama nokuti vanotiwanidzawo zvinhu zvokuti tingakwanisa kurarama nazvo tiri kumba tisingatambudziki saka tinoti zviri nani.
Asi ndepapi pamunozonyanyoshungurudzikana makatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Sezvamunongoziva kuti mubhaibheri makangonzi murume anoita mukadzi umwe kadzi wo achiitawo murume umwe vanhu kana vachinge vakaroorana vanofanira kugara vari panhu pamwe chete ndo zvinonyanya kushungurudza izvozvo zvokuti kuparadzana separation yakaoma zvinhu zvinogozha kuti mwana aparadzane nadhedhe mwana anoti kana pavanoparadzana nadhedhe vake vachidzoka kuSouth Africa unofara achishungurudzika anombozama kupinda womba unotaswa kuti dhedhe vachimuunza here owanika hamuna ekusambo chimwana changu chidiki chine 3 years chinochema chikaona kuti dhedhe havasipo panguva iyoyo unotanga achatsvaga achimhanya achipinda womba achibuda toona kuti mwana ari kushungurudzikauyo wopedzisira wozobvunza kuti mama ko dhedhe vari kupi ndinoti ingatavaperekedza wani vakanokwira bhazi vakaenda kubasa kusauni asi unoshungurudzika zviya zvokuti unotadza kuti pane mubereki usipo vana vanoda rudo rwababa namai panhu pamwe chete asi nemunyaya yekuti maproblems yekuti tigare tese panhu pamwe chete tiri muzimbabwe hatisi kuwana mabasa hatisi kuwana mari dzekuti tirarame inoo kuti munhu ararame panyika zvakanaka upenyu hunoendeka husingashungurudziki imhuri unoitaa kuti mukudze zita rajehovha munenge muine mari zvakare kugara kunyika ine isiri yako zvinogozha hausununguki semasunungukiro etinoita katiri kwedu kwedu tinosununguka tese tinopinda tichibvongodza bvongodza tichiitazve tee tichida nemabasa atinenge tichida kuita zvino kunoku kunogozha kana watosvika kuno unenge wotodzikama kana usina temiti une pasipoti ine 30 days yee ndidzei unogona kubvunzwa kuti yee waizobatei hino saka panapo uri kuita nezvei uchimbowarafuhaswa zvinogozha zinokupa kuti chero kudzikama chao chako unenge wakanatso kugara zvokuti hauwani freedom yokuita yekufamba uchitsvaka zvaunenge uchidawo 2-3 dzinenge uchigara nazvo kumusha uchinoritawo kuti pamwe ungawanawo zvinari zvokuraramisa mhuri
amai muzorori matiimi kumusha munobva papi chaipo
ndinobva kuvillage 4 ngomahuru mashe mapanzuri ikuri kumasvingo
zviri nyore here kurarama muri ikoko kwamunogara svondo rinouya tichange tiri kutarisa isu mararamiro emadzimai emumaruva imi muri kuzvigona sei pamunenge musiri ikoko kupretoria kwamuri pari zvino
zvinogosha hazvakaoma asi kuti nenyaya yekuti unongozoshingirira hapana zvokuita somunhu wemunhukadzi unongozoshinga zvamunongoziva kuti munhukadzi ndewokushinga nguva dzose kumusha munoona kuti kana uchigara kuruzevha hakuna mabasa anoita zvakanyanya kuti uti unowana kurarama nokuti kuruzevha kwachoni mvura iri kure sokucha chaiye mvura yekuti timwe chaiko chaiko haisi sesi hakuna kana chinhu hwani chatinorarama nacho kuti nditi ndinoita namaoko angu chinobudirira kunze kwekuti ndatoya ndichihodhawo kunoko kuna baba ndidzokera kuzimbabwe kundotengesa ndokuti nditorarama hakuna imwe kana projekti yatingaita muvhillage medu nokuti hakuna mvura
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai emaudi muzorori kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
zvakanaka imuzvare ndinokutendai nokunditungamidza panguva ino
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu our lives ichino tinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere chefoot and mouth icho chinonzi chiri kuparadza zvikuru mombe kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika. Mukuziya nezvedambudziko iri tabata mutevedzeri wegurukota rezvekurima vachiona nezvezvipfuwo vapa dhizhanda. Vazhanda, pane mashoko ari kubuda ari kuti dunhu rekuchamhembe kwenyika raparadzwa kana kuti razunzwa zvikuru nechirwere chabata mombe chefoot and mouth. Munoti sehurumende mashoko iwayo kunzi hurumende inenge yakundikana kudzivirira chirwere ichi?
Hazisi chokwadi ichocho. Foot and mouth yakatanga kuonekwa kumasvingo zvechokwadi muna February 2014. Ndikazoindasha kune dzimwe maprovinces asi koko tikakwanisa kumhanya-mhanya kuti tirape tichirapa futi dzimwe mombe dzesati dzaita sesati dzabatwa nechirwere ichi. Zvatinoita ndezvokuti hatingorapa chete dzabatwa nechirwere, tinorapa nedzimwe dzisati dzabatwa kuita kuti dzirege kuzobatwa nechirwere ichocho zvakare. Tobvapo tinoedza futi kuti tiende kumberi kune kusati kwaita chirwere ichi kutinotafange kufaridzira kunobaya ikoko kuitira kuti chirwere chirege kutekeshera. Tine uwandu hwokudivi iroro vakawanda vane experience yakakurisa vanogona tinotaita izvozvo sokutaura kwandaita vanenge vachimufa vachifaa kuti vadzivire chirwere ichocho.
Asi varidzi vane mombe vanokwanisawo here kunge vachitora matanho ekudzivirira chirwere ichi pane kungomirira hurumende?
Ichokwadi ndizvati kuti izvozvowo zvechokwadi. Taita chirwere muno muzimbabwe kuti zvinhu zvega zvega unomunzwa hurumende chaita kuti hurumende akadzosa mwana wechikoro hurumende ana mombe yarwara hurumende mombe iri yake chakati hurumende tikuti mafungiro achi vanduka kuti vanhu vazive kuti kana une mombe yako iwo ndo unofanira kudzivirira. Ehe, zvirwere zvakaita sefoot and mouth, zvirwere zvakaita seNewcastle, zvirwere zvakaita seRabies and Anthrax zvirwere zvinoti kana chinge zvaitika hurumende inomhanya mhanya kuti irape zvirwere izvozvo. Asi zvinge zvisina kunaka kuti vamwewo imini muri mubhizinisi iroro mungoti nokuti hurumende ndiyo inofanira kunge ichirapa isina kungogumbata pasina zvatinoita. Handifoti zvinhu zvakanaka izvozvo, handifoti kuchenjera kwakanaka ikoko. Zvatinoita kutiwo kana paita ipapo vamwewo vari mumabhizinisi iwayo vapindirewo vachibatsira nehurumende kuti hurumende iwane simba kuti ivo ndivari mubhizinisi remombe iroro, ndivari mubhizinisi rokuuraya mombe. Pakashaya mombe bhizinisi ravo ratobva ratofo. Saka kuti vangogumbata maoko handione kuti zvine uchenjeri izvozvo.
Kwouyawo vazhinji vanenge vaine mombe dziri kufa idzi vazhanda, vamwe vanogona kuichiva kuti mombe yangu yanga yakasimba regai ndidye. Izvi zvamunokurudzira sehurumende panyaya dzakadaro?
Zvikuru mombe dzine dzakabata nefoot and mouth hadzingoita sange dzabata zvimwe zvinhu zvekuti kana ine tungundu ine zvinobva yangofa ipapayo. Inoratidza kuti yabatwa nefoot and mouth nokubuda mate zvikuru kumuromo nekumaronda kuzvitsiko. Saka chinzi foot and mouth. Ikabaiwa majekiseni inopona. Saka zvokunzi mombe dziri kubva dzafa maringi asi chokwadi ichocho. Kwoya zvakare pana dambudziko iroro rokuti vanhu vanoziva kuti kana mombe yafa nechirwere haifanirwe vachidya mombe yafa nechirwere. Kana chirwere chipi nechipi kandi yangofa yegawo zvayo isingazivikanwa kuti chirwere chacho ndechipi zvinenge zvisingabvumidzwe izvozvo kusaziva kukuru kuti munhu angosikodya mombe yadaro zvokana dombo iroro rakaipa. Saka handifungo kuti zvinhu zvekuitika izvozvo.
Ndekupi kungawanika mishonga yekubaya mombe idzodzi nevarimi vashanda?
Mushonga wefoot and mouth hausese nechimbo dzotengeswa mune mushongowo zvayo. Ende hatibvumidzi zvakare kuti vanhu vatenge mushonga iwo. Hapana mawanire avanoita mushonga iwoyo. Hakuna kwavanogona kutenga ivo nekuti kukambani inoita mishonga iyo iri kuBotswana anoodha chete ikoko nhisu edipartment yeveterinary services ndisinoodha chete ikoko. Wauya zvakare sehatitengesere munhu kana munhu aita tinobaya mombe dzake tikati orit tibhadhare mushonga uyu tizodzoserawo pakare kuti hati vamwe vacha tizotendera vasingagona kubhadhara tonobaya futi mumavete edu vanonobaya futi mushonga iwoyo haubayiwo naanybod mushonga iwoyo.
Aiwa maita basa zvikuru honorable.
Orit.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vazhanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe. Manga makateerera kumutevedzeri wegurukota rezvekurima rinoona nezvezvipfuyo vapadhizhanda muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwaoka Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munau dzemitambo tombotarisa mitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Dynamos ichatamba neHarare City kuRufaro Stadium, Highlanders ichitamba neDongo Sawmill kuBaba Fields, kuchiti Triangle ichitamba neFlame Lily kuGibbo Stadium, kozotiwo mutambo wekupedzisira uchange uri pakati peHwange nechaPungu.
Kupembeza, kupembeza dzinzareze, dzinzareze rotutuba, budiriro yako ndedu. Iwe musukuru kanondo, onesa wira wotambeko. Wazvinzvaka iwe, wandinzvaka.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Vanhu voyambirwa kugara mumvuri sezvo kuri kutarisirwa kuti zuva richapisa zvakanyanya mazuva anoteera. Hurumende inoti handi chokwadi kuti iri kutadza kupedza dambudziko rechirwere chefoot and mouth chemombe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.